期盼。To all the single mothers, Makakosha, it's not a curse to be a single mama. Wakakosha, single mama, na uya kuzosimisa single mama. Usazodzikisira single mama. It's not a curse to be a single mama. Wakakosha, single mama, na uya kuzosimisa single mama. Usazodzikisira single mama. Abasiwese wakasiya timba nekuda. Ndinozviziva ndizvo zvamunofunga. Ungamirire munhu asinga wikumba. Pedza kubuda nyika imbukuma. Akakusiya uri wega to raise a child. Baba vemwana is nowhere to be found. There's no support to help her out. Watomira wega and it's alright. It's not a curse to be a single mama. Wakakosha single mama. Ndauya kuzosimbisa single mama. Usazodzikisira single mama. It's not a curse to be a single mama. Wakakosha single mama. Ndauya kuzosimbisa single mama. Usazodzikisira single mama. Ndaiko chireko siyo choice ina shuka. Haina shuka panaimbo mirawo. Achida kupfunza zvaindi shupa. You are able to put food on the table. Uriweka unotosimudza lefo. Vanokudzikisira ndivana tefo. It's not a curse to be a single mama. Wakakosha single mama. Ndauya kuzosimbisa single mama. Usazodzikisira single mama. It's not a curse to be a single mama. Wakakosha single mama. Ndauya kuzosimbisa single mama. Usazodzikisira single mama. Wakakosha single mama. Ndauya kuzosimbisa single mama. Usazodzikisira single mama. It's not a curse to be a single mama. Wakakosha single mama. Ndauya kuzosimbisa single mama. Usazodzikisira single mama. It's not a curse to be a single mama. Wakakosha single mama. Ndauya kuzosimbisa single mama. Usazodzikisira single mama. Wakakosha single mama. Ndauya kuzosimbisa single mama. Usazodzikisira single mama.
Sing for me.